ya tanga tichiita urongwa hwedo tudo tichifamba mudzimba tichikurudzira vanhu tichivadzidzisa tichivapa maflyers anga ane meseji yekukurudzira vanhu kuti tiende kusarudzo dzakasununguka.
Chii chakaita kuti muite izvi?
Inyaya yekuona kuti kune vanhu vazhinji vari kutyidzirwa vachinzi mukavhota patange paine kamushini kanoona kuti wavhotera papi. Vamwe vari kunzwi zvakare nekuti makatorwa mafingerprints nemeso yenyu, saka tinobva taziva kuti unenge wavhotera papi. Saka naizvozvo isu sesangano revanhu vakashungurudzwa kuburikidza ne mhirizhonga inechekuita nezvematongerwo enyika in collaboration nesangano rinonzi Zimbabwe yadzoka, takaronga urongwa ihwohwo hwekuita door to door tichifamba tichipa vanhu maflyers ekuti tibvise kutya kwakaiswa vanhu kuchinzi tichaziva kuti unenge wavhotera pati.
Chinonzi Zimbabwe yadzoka chii?
Izita resangano rinotungamirirwa naDr Victor Chimhutu rine basa rekukurudzira vanhu kuti tiende kusarudzo dzakachena nekudzidzisa vanhu maringe nekodzero dzavo, atinoti mapolitical rights.
Pane zvimwe here zvamuri kuronga kuita sezvo sarudzo yangosarigwa nevhiki imwe chete?
Tine urongwa hwevatukuita zvakare nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum. Tichange tine musangano kumaconi west watiri kudzidzisa vanhu zvakare nezvekodzero dzavo kune kuchiya magweta anenge achibva kuZimbabwe Human Rights NGO Forum. Then kwakuuya zvakare siwa 26 kune musangano zvakare kunzvimbo yemutare yekudzidzisa vanhu zvakare nezvekodzero dzavo. Then kwakuuya musi wa26 kune musangano kwamutasa. Then musi wa27 kune umwe musangano kuno kunyanga North kwakazvozvo pawadi 3